Ininzi ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedudza nhasi mufuro chivabvu 2019. Mapurisa okanda hutsi hunokachidzwa mudhorobha reHarare achirova vanhu vasina mhaka vachityira kuti vamwe vavo vange vachironga kuratidzira. Nyaya yekudzima kwemagetsi yokonzera matambudziko akanyanya munyika. Studio 7 yoze hazvingaitwe kupedza dambudziko iri. Bato reMDC roita musangano wakakosha weNational Executive muHarare nhasi segadziriro yeCongress iro ririko vhiki rino. Muzukuru weraimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaLeo Mugabe vokundikana kubhadhara vashandi papurazi ravo. Malawi yoita sarudzo mangwana vaimbova mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri vachinzi nevanopikisa vari kushanda nehurumende kuti vabirire sarudzo. Muchirongwa cheLivetalk na8pm tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhu nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarirei pafacebook page yedu.